Nzvimbo iyi iyo yavanoti Resource Center yakavhurwa zviri pamutemo chishanu chapera nemukuru weUNFPA muZimbabwe vaSheikh Tidiane Sise. Vadzidzi vakaratidza kufara zvikuru nenzvimbo yavakawaniswa iyi. Mumwe mudzidzi wepaMSU akawana zvidzidzo pamusoro peHIV and AIDS uyo achange achidzidzisawo vamwe vadzidzi, Hastings Tengende, anoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchabatsira mukuchengetedza utano hwavo. Tengende anoti zvakakosha kuti vana vezera rinofanirwa kuva richishanda vave neutano hwakanaka kuitira kuti vakwanise kuchengeta mazera ichidiki pamwe nevakwegura. Tengende anoti mikana yekuzvivaraidza nemitambo yakasiyana-siyana zvichakwezva vadzidzi vakasiyana-siyana vowana mikana yekukurukura HIV and AIDS pamwe nekodzero dzine chekuita nezvepabonde.
Kuvhurwa kwesenda ino kunotibatsira savadzidzi nekuti tava nenzvimbo yatinogona kusangana 24 hours tichibatsirana nenyaya dzesexual reproductive health. Tava nenzvimbo yatinokwanisa kuti kunyange nevana vezvikoro vamwe vanogona kuuya vachiona information. Taimbova tichioperate as my PH caters and say what, tiri mobile but tisina nzvimbo yatinochengetera information yedu yatokwanisa kudigitalize information yatiita gadha yatichida kudiseminate. Saka ikonozvo tava nenzvimbo yekuti tinochengetera information yedu. Mukatarira maona tine mapool tables yekuti vanhu vanogona kuuya vachiwana kutandara nekufara tichidzidzisana nyaya dzebonde nedzeutano nedzekuzvichengetedza in terms of sexual reproduction.
Nhengo yesay what ari zvakare mudzidzi muzvare Micheline Makanaka Museva vanoti kupanana ruzivo kuvechidiki inzira yakakosha yekuti vechidiki vachengetedze utano hwavo. Muzvare Museva vanokurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti pamusoro pekuwanisa zvinhu zvakaita semakondomu pachena dai hurumende yawanisawo mudziyo yekuti vechidiki vazviongorore ropa.
Nyaya dzeHIV and AIDS dai paingirizwa nyaya yemaself test akamboindrodyuswa ndofunga zvinogona kutibetsera nekuti isusu sevana maybe tinenge tichinyara kuti tokwanisa kuda kuzvipata tichingoona kufunga maybe vachafamba vachitaura maresults edu but at least pakava nemaself test hurumende yakatiprodusera maself test akawanda ndoona sekuti zvinogona kutibetsera.
Anoona nezvekugara kwakanaka nekuchengetedzeka kwevadzidzi paMSU vaReginald Nyango vanoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kunoratidza chitsidzo chavo nekuzvipira kushanda nevese vari munyaya dzekuchengetedza utano hwevadzidzi.
Tinotarisira kuti danho ratatora iri zvichakurudzira vana kuzvidzivirira uyezve kuvapa ruzivo uyezve richavabetserawo kuti sevana vari kukura vazive mazano ekuzvichengetedza uyezve danho iri runoratidzawo kuti tiri kushanda pamwe nehurumende nemaorganization akasiyana-siyana nyika yose ari kuda kukurudzira nyaya yeutano kuvanhu.
Vasise vanoti zvakakosha kuti hurumende nemasangano akazvimiririra vawedzere zvirongwa zvokudzidzisa vechidiki nezveHIV and AIDS pamwe nekodzero yepabonde sezvo kuzera revechidiki kuriko kune vakawanda vari kubatwa neutachiona.
This age group of the young people are still
ndiro zera richiri panjodzi. Takaona kuti kuzera iri ndo kune vakawanda vachiri kubatwa neutachiona. Nekudaro tinofanirwa kuwedzera nzira dzatingashandise kuti vawane ruzivo nekuvachenjedza nezvedambudziko iri. Ivowo vechidiki vagozvipira kurwisa HIV AIDS.
Vanokokera zvirongwa zveHIV and AIDS mugweru vamurari Hwingwiri vanoti nekuda kwekuti tsvakiridzo yemunyika iri kuratidza kuti kutapuriranwa kweHIV pamazera ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 24 kuri kukwira zvakakosha kuti mazera awa awaniswe ruzivo.
Tsvakiridzo dzakaitwa munyika dzinoratidza kuti kutapurana kutsva kweHIV kuri kuderera kune mamwe mazera esi but takatarisa zera re 1524 rinova rine vakati wande vari pano pa MSU generally muZimbabwe age group yo 1524 inova yema youth kutapurana kunyowana kwechaivi kuri kutova kutowedzera saka resource ndai kwatiri inotibatsira nenzira yekuti tinombouya sema organization takawanda takasiyana siyana tichiuya kuzoita tinotiwo ma health expo patinenge tichipanyaya dzeutano makushoko eutano vanhu vachiongororwa ropa zvese zvo tinouya tichizviita asi tinozviita nezuva rimwe chete and nokuwanda kwakaita vana ndachitaura pano kuti pane vana vasvika ma20,000 hatingakwanisi kuvabata vese neinformation saka resource center zvayakanakira ndekuti chinhu chinogara chiripo zvazvakureva nezvokuti chero mapartners ari munyaya dzekurwisa nyaya dzeHIV ava kukwanisa kuuya kuzosiya zvinhu zvavo muresource center yamao zvokuti chero vatange tatadza kubata musi watini takauya tiri tozouya vanokwanisa kuzoti chero imwe nguva yavanouya vanoaccessa chi vanokwanisa kuwana information irimo muresource center
pamusoro peruzivo nemitambo resource center iyi ichange ichiwanikwawo makondomu vechidiki vanoti vane chivimbo chekuti utano hwakanaka hunovapa mukana wokuti vashandire nyika zvakazara ndakamirira studio 7 mugweru ndini Patricia Mudadigwa.